A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-6192-077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bidebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Ah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kurama mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maUnited States dollars payaisirwe Dakar tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $50. Saka tiri kuti ngavadzorere mari pavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vashayisisa $500 votipai zvinoenderana nerate iriko yeita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo muri kana kutaurira nhengo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinter bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamukalkuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikazvichengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhe asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuti Zimbabwe mushure mekunge yavawana news dzekuti varayiridzi veATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regaitinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period medu muikonomi yedu munoshanda ma US dollars, munoshanda ma rand, munoshanda yakataurwa ne Reserve Bank currency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nema bond notes. Saka ndo makarenzi ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeedze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars zvinokudawo kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvage marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja ma-US dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yema-US dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaUS dollars give.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obet saying? And
Obet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mutodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zulanda, we spoke about Kolam Tange, Skruma, Wesagala, Wellesbapo, Mumo, Wesumnoto, and Sumobi, Ogonye, Ogumangalisayo. So sifuna kuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu lisiyethekelele khonapha-ke ku-Facebook zethu, sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho-ke kuradio emsakazweni, lienelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So-ke ye asitshani sibaningi sizwe ukuthi singathini. So-ke khona manje sizwile-ke umnumzana Obet Masarawuri yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho-ke sekumeti bona ngababhadalwa kumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa-ke umnumzana Energy Mutodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli khonoko ukuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha-ke enkundleni.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese vari pa live stream yedu pa regional. Tina Courtney, Paul, January, I'm watching you. From Kairicha in South Africa, Kennedy Mkunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD, Festive Nyeketa, Arkutarku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson, hello. Kanyo Mweni, Arkuta, hello everybody out there. Arkuta Roma, Fungiro Ake Bright, Mashemba, Arku Cape Town, Arkutona Pano, Mazemen Moyo, Hansi, I'm watching Shangu. Saka Pindem Chirongwa, Muta Rongwa Zinu. Kutimunona Sej, Rukurongwa, Ne Vatingatile Varairi Zinyanyave Kumaruwa, Tanzwava, Obet Masarura, Vachitaura, Ivo, Vakuda Kutiva Badarwi, Ne Marie Kunze, Vamtodi Vachiti, Kwede, Kwete, Saka Pindem Chirongwa, Taure. Discipline Gibson madanira kuti ko iye vamutodie vanoora one RTGS here. So he's asking actually that kuti does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Kaole, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother.
We are very fine. And how is Cholocho?
Oh, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the... bond note, or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting bond notes? I really don't know why.
How are you making your own money, Mr. Kaole? How are you making your own money when you are getting RTGS and bond notes? Because when you are placing orders in different places, they're demanding US dollars. So how do you make your money if you're a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you now saying? Imali yako po wenza jan baba kauli. Nasi ndevele tu.
Imali ya super kids ngoba katesi ya RTGS life. Ama bond na la. Esikulima ngao vele ayashupa ngoba. Gatesi ngao usuatwele usia tenga ngale ema usibaa chata simili wata ke usupo yukutu mapraiza kuna se kwela suku zongi but ubu ngono ngatesi kangela nela kutina niya abandesi kabelisa ngapa uriki le ngapa uya matibele ni kakulu yukutu abandu wakita abandu ingi basa South Africa ngale abandu ingi wapete maran iyo basi lenzayo la ukutu maso kusuka lapa maran suatwele so kumele njalo pide uye serenzi sao na maran suatwele uswa kukuli na jalo emalile eyo eutika gala ya kukite na ema usa.
Aisi ya uza wakulu ustelwa mikona mpo marvelous.
I worry gate mbo wona kusipane vatere revedio revanshi nji Gibbs. Today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizo because ndima ita mumu kutanga kunyora ipupana hapa epa ne posti mwiatambo isa saka tino fara ungeti nini muri kupi sister Cynthia
Mwarari waterfalls
ehe tita urewo kutikuwa kamira sei nyanya panya iyo yeye kukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro munoona sei zviri kutaurwa ne varairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze.
I think it's a lot of people that are not on Boshaka. It actually makes sense to me that the economy is easy. Both Maria Varkuana, I Skukuana. Not to go, not to keep on with Pia Kuizia Piroch Badera Range, but then you have other responsibilities as well. When you want to acquire the Okuchkor, or don't think that scarf, Makumba, Jarngokira every time, sure, even Gokira. So can I also can get a salary in bond? Apana cha unutumbu itana yu because uchungu bongo ito raka ya tope ya usara unutumbu kenda kana kuita anything. Saka since I have been just costing me my US dollar, if I could see the cooking oil 2 liters, it would be 25 bond. Can I not do that 3 US, can I put 4 US? But then it was at this good time, be money, my US arch. But usually, I took with them a basic commodity that I want. I would think when my US only bond, but my little pump sorrow. So, government must really consider to wrap up my US dollar, whether I could talk on a marriage.
Mhm. Imi mitombodzokera kwa muri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Imi ndinoita basa rekubeka makeke.
Mhm. Saka pakubeka makeke aya muno zvinofamba sei?
Because nekuchinjwa kwaitwa economy, I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash equivalent depending ne rate remusiwo. Because when people take out my ingredients, they are charging me in US dollars. Or when they charge me a bond or eco cash, it is equivalent to rate CMCO.
Tombo today urumende akateerera pari zvino zvizva mungada kuti vanzwe imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti murirarame mungada kuti vanzwe kuti chichemo chenyu ndechekuti chii.
Chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika. Because easy. I doubt want to buzz what chingwa chinoita mari kwavari kumba kwavo ikukuku. Probably vari kutodyira chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuUK or something. But isu tiri kutambudzika muno. They should really put vanhu pamberi because ndozvavakada vakati vanozvikwanisa kuzviita. Ngavatiisewo pamberi. They should really consider kuti saka isu tiri kurarama sei vana vari kutambura kunze uko mwana wakurarama asina kudya. Saka ngavagadzirise nyika. Vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrusta here kuti vainvesti munomu but I doubt kuti kune ari kutombovatrusta kana kusafaithi mavari saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent depending on the rate of the day because where I'm buying my ingredients, they're also charging US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
Mm-hmm. If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit because if people are not earning much out there, I can't be able to make money because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they do not have mealy meal or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
Mm-hmm. I think we've got another caller on the line. What says it to Slovan? For it, so I'm going to
tell you. Hey, Salvan Alva.
Yeah, good job, Bob.
I'm happy. I'm going to call you here, Atlant.
Yeah, good job. I'm going to call you Atlant.
Atlant is when it has out there.
I was telling you to come back. I'm going to come out of TJS. I'm going to call you.
Hey, so what's this way? 2008 part 2.
Hambajan.
What's the ma coolest video in 2008 part 2? Moving to the Hambi. I was a womb. The Amara TCS are going to allow the map on this solo. It is when it ran the Essing a lot of things had a 4 day, it's in the 7th. So it's Fanana and the 7th of 7. Grafanana, the Mali, all the Mali, there is a typical Fanana case.
So much.
I'm going to quit everything.
This is October. The flower.
emini nge ngabona i20kg kwezinye izitolo besithi 33 bondi.
Ngoba
ukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu esibili, especially nxa usebenza uhola 200 nje 300 ukuyakhipha 33 uthenga 20kg yempuphu usalelwa imali. Ngapha umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$6 labo abama-taste ngeke sibasole ukuthi bakhwezile, bazayenza njani ngoba ifuyo lakho niyadura, i-20 litres isiyi-100 bondi. Ngikhuluma kanje nje abanye abama-taxi bafakile ama-taxi abo ngoba abasalethele ama-profit, akufela mali ezibuyayo ezindlini abathova.
So singathi nxa ungena etaxini uyabe uthola imali kumbe usebenzani?
Etaxini ngemali yaphandle irandi i-5 rand, then ngemali yakithi lapha ibondi babe befuna $3. So babe befuna imali vele ngoba lalapho kuthengiswa khona ifuyo yakhona sebesala emagaraji iyabe ingekho ifuyo lena le durayo, iyabe idura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babe befuna i-cash, babe ngafunile ukuze ama-ecocheti zamabhondi akho la. Yabo. So bazofuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi, siyakuzwa-ke Colin Yellowman, siyabonga kakhulu khona ngapha eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
No, okay, thank you so much, bye-bye.
Mm-hmm. I think we have another caller.
Colin is saying...
Maybe before you take, you tell
forget,
me...
People forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that... at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Yeah. Hello, Mkoma Patrick. Hello. Hello, Patrick.
Hey, hello.
Magadi iko Mkoma.
No far, I'm receiving Niko.
Kuno tiri wadi. Tumisara ne mimuri kupiko.
Diri kukwekwe.
Kwagadi kukwekwe uko.
Ya kukwekwe kure nani.
Ya taura itinzwe zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uye zvemunoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti yo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze.
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$25. Uye chikumbiro chematicha dei hurumende yachinzwisisa vawedze gwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndiri kuda kuziva nezvechikoro but nekomakwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nekuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipasire chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kune isu vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but Kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukorokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much Mukoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitireiwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani lani?
Siyaphila kakhulu, ngapha khonapho Bongile?
Ngobulawa eMpophoma.
Yeah, kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Yeah, anti thina sasikhula sasithi sasingatshuthi Mponzi.
Yeah.
Kati manje. Yeah, so akutshuthi kunjani khonapho nxa sikhangela intengo yempahla lokunye okuthile.
Intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily, hey akusakwazi senze njani, abamashopu sebekhweza daily izinto zonke, impilo yeZimbabwe sokuzima vele akusaphile.
Singathi impupho-ke, impupho yimalini, sizokuthiwa ikhuphukile la intengo yakhona.
Impupho ikhwelile nayo, ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ikhiphile iyabiza ku-$15.
How many kg?
10 kg, amakilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani? Ngedola, RTGS kumbini?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS. Abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza, sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi-ke wena ngokubona kwakho upho abantu bayithatha imali le?
Eyi, lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party le-opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imiloti
ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho
ya kuzima.
Siyawuza kakhulu-ke, bongile khona ngapho-ke empunzi khona ngapho-ke empophoma ungapho kwempopho
etotal
etotal lituzana lapho sasithela khona ifuel kudala hayi siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu
hayi kulungile.
So this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma, you know, 10 kg pack of millimil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah. Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
I watched what the structure and me muri kupi.
Abandri Mukadoma.
Ah, tino kuchinga mize. Kwa kadi kukadoma uko.
Aiwa, ukadoma kuri nani kungoti chando zete pati kuri nani.
Ehe, tipia ufungwa zenyu panyaya ye mamira kaita zonu munyika. Uyezve Tanzwa nasi sangano reAtuze rinomirira vadzidzisi vekumaruwa vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze uyezve vari kufunga zvekurama mabasa munoona seizvi.
Ya nyaya yavo inyaya iri raiti nenyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari yemunhu yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS aina chairi kukwanisa kuvaitira iri ngoti achiipiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari maus dollars I think zvanga zvichivaitira zviri nani ozanti achiipiwa nhasi ana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yes asi kukwanisa nemari yari kaze yari kupiwa nekukwira kuri kuita zvinhu.
Imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko?
Isu saitomboshanda makambani zakafanana na Rio Zimu saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvidakwanisa kuita takabata mudzi mabasa taakumbokata so takatomira mabasa atisi kutoshanda
saka muri kurarama nei
madi
muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zvakatooma unotoshaya kuti woita sei kutongo izvi ndirikuda kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa kusvika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa.
Handii munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando
but not hysteric.
Right, mbijana iyoyo. Tell us what's the situation like for you there in Kadoma?
In Kadoma, things are not good to everyone. So we need help. If we use US dollars, everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yange yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi?
Zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa kubvisa zvavo bhondi racho voti taakutishandisa maus dollars vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaus dollars so that isusu tise kushanda ma unpaid tokwanisa kuwano ma P4X kuvanhu ma civil servants so that ma US dollars anotanga kusegurita munyika.
Aiwa tinotenda chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa kana nesu tinotenda nekuti pinza muchirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musanete garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Pilivi Kaule, who is the former senator. Mr. Kaule, you have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond note, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears that it is now more of a Zimbabwean, or more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can really consider using a RAND, I think that will help us a lot, even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the RAND, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that you have keeps is that we don't have our own currency now. Right now, as we speak, so that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond note thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond note.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow, Baba. Of course, not tomorrow. Baba, moyo, kunjani?
Sakubona mthakazi.
Unjani kuna ngapho lapho khona Nkosi Natimoya?
Hayi, iphilile kakhulu ngilapha endaweni yase Cape Town. Nami ngithe ngithathe ngiyabonga leli thuba sendiphume umthakazi omuhle ukuthi nami ke ngiphawule ngodaba leli zwi lakithi lolo olunzima kangaka.
Ye, phose lakho.
Hayi, khona kunzima mpela ezweni lakithi, kunzima kakhulu. Sibe sesanga nokuya ekhaya ngenxa yokuthi kunzima ukuthi akuna msebenzi, abantu abasebenzi, imali yakhona kayikho, kasi izinto ziphinde zikhuphuke zinike kube nzima. Kanti angazi ukuthi uma izinto zikhwela ngalolu hlobo abantu bazophila ngani, bazophila kanjani abantu bengasebenzi. Kuyinto enzima kakhulu leyi. Lesi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho ngisho nasemazweni lathi khona lapho iphili kahle ucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuthi bakhuphe le nto yabo kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakhuphe, because le nto hayi ayilisizi ngabethu ngisilize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, akhaya yikho khona lokhu kesiphila ukuthi lathi lokhu esikuthi yobhaka ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi nabo bazame ukusiphila. But iphili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle, imsebenzi yakhona kunzima uma ubuye ngaphandle, ngoba imali sabe sinike ezincane lapho khona ufuna ukuphila emuva kumele ubaphilise. So kusidonisa nzima kakhulu. Uyazi esesiyisisa mbele ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi isimo sasesibheda inkomo bayenza i-unit government lo mkani. Ukuthi uma sebebheka futhi kwangirayile omuzali baphinda benza i-unit government kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esi mabe ngabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nisamisa bayenze leyo unit government atleast ukuthi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi ukuthi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya ungathina kusasa baba.
Yes,
so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because the things are bad. They're not jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Ma, kadini.
Tiriwadi, ma kadini enyu kwa muriko, kumurikupi.
Aiwa, ndilo fara. Ndimkoma James, ndiruku South Africa.
Aiwa, kwa kadini, trukunya sukukunzu kwa hii, ku South Africa kwa kadini.
Ku South Africa kwa kanaka, simulungo zivaka uti. Kana usiri kwako nenyaya dziri kuitika kuno kuSouth Africa, nhamo yacho yakatoti yato tipinda zako marara.
Aiwa ndizvozvo, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Uye zve nechikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika. Zimbabwe uku takagara takangoita hameno kuti dambudziko rekuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu. Enda havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chichiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dzinoda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndoto ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja. Ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu avo dziri kubva kune ivo. Ivozvo pane ari kunzi mwana wa Mutsvangwa akawanikwa aine $200,000. Munhu anogara nemari yakadaromba ende zvakatotaurwa zvakatopera vakatozviburitsa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida ba vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo. Hameno kuti tichararama sei.
Saka imi dai hurumende yange yakateerera pari zvino zvii zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyi yemamiriro emari nezvimwe?
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugadhi dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopposition chiuyai tigadzirise nyika nyika inake fete tozoita zvemaelection but vanhu vane utsinye. Mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai choziva kuti imi maisi mhosva a because munoimbida kunzwa masaidzi ose. Vanhu vamunodaidza vezano vamwe vaya vai zvinhu zvavanotaura zvinotirwadza. Saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaya anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti ari mhaimeno kwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera. Saka tinopa mukana kune ivavo vezanu veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo. Asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo.
Chirungu chinondinetsa.
Aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Babai. Hello Mike. Sista vari bhoo makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngoslati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kahule, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema. congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That you wake up today, Chamisa congratulating Mason Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, and there were some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. Look at this. You can't help hold our country ransom like that. Let's copy from these such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini khona ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa noChamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe, wena ke ubona njani khonokho?
Ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa, wathi Chamisa ake liyekeleni kukhala ithi ama-elections arigiwe, hhayi akusebenzani lonke liye phambili. Umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye. Lakathesi kule dalo dinaleyo ekhona evuna ukuthi ama-opportunity bathi bahlangane, kuhlanganwe kubunjwe into eyiyodwa, abantu bahambe beye phambili. Nginika isibonelo se-South Africa. E-South Africa ngale mbone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi uKhetho udlilile ilizwe esitshe lokuthi mongameli usebenze kungabile corruption kuhulumende yethu, kungabila lokhu ekufiselwe kuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye. Kanti indaba kungenzakali lapha eZimbabwe, indaba kungenzakali lapho eZimbabwe khona. EZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe lakho. Sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi usebenze, sikunika lathi siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisishe sindawonye ezindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media.
Dr. Ndavisi vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatirikutowana vachipinda muchirongwa pari zvino, asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa. Taona isusu Lusi Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square. Ndo kutaura kuri kuita Lusi Ndongo yechikowero. Nicodemus Matari runs, Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi, Courtney Arguti, Zanu, Daya Tonga Maskat, Mausiku, MDC, Yotonga Maskati, Jinjueta, Bo, Sakakwari, that's the unit. He says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then Zanu PF at night, and then there's a unity government that way. But I think it's just bringing humor.
Yes. In the evening, right?
Yes, so that's his thing.
Let's take this call and then we'll come back to you, Marvelous. Sithandekile Mpofu, kunjani?
Siyaphila ninjani? Sithandazile Mpofu.
Oh, sithandazile. Unjani ntombendala?
Yes. Angizwa.
Kunjani mama?
Ngiyaphila, linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso. Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi, sokunzima kusalulanga. Ngawo uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje uhulumende?
Uhulumende kavume uNelson Chamisa amncedise. Bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe.
Ukuthi ungalunga sebenzi?
Bengancediswa nakuzalunga baba.
So oba mamakhiye lapha kuchude kuChamisa bezi? Mkhiye amakhiye?
Ngitsho cha. Kungayisiyo obamba amakhiye sibili, kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga. Ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu, yena yedwa kangeke basakukwanisa.
So kumele behlale phansi balungise i-unity government, yikho kutshoyo?
Yikho phela baba.
Kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kula ma-unity government kwanze ukhetho sokuphinda futhi unity government? Kuyaphetha ngani khonoko?
Hayi, kufanele kwenziwe kanye. Kube kungenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
So wena ekhaya lapho ovela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba.
Ehhe.
Kodwa kathesi kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree, iranda liyasebenza ePlumtree, ibond noti liyasebenza ePlumtree, iUS liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singathi ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo.
Ehhe.
Eh.
Ugcinene nekhaya mama?
Mina ekhaya ngicine ngo last month.
Oh yes, uzokuthiwa besimhlupha phela ama-RTGS lawa le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso, iqiniso lihle ibond kalisathengi bantu.
Kulobuzima?
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswane loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbako.
Hayi siyabonga kakhulu-ke ungathina kusasa ntombenjani.
Sibonile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She is also calling for the formation of a unity government. She said maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are more kupi.
That was Max Matongo and Gumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kakana Kando Namoya Sugar.
At our 18s, we took Punya so Kukun's wife, Unarez, and it's very clear. Chesu Titeo, Kutuka Mira Seiko, Kotakatari Sanya, Yemutongo, Mutengo, Yeshin, Uyeshe, Trukona, Vana, Vazizi, Silver Kukundra, today, Rumende, Yava Badara, Nimari Kunzi, Vachi, Koker, Wane, Sanganori, Atus, Rumira, Vazizi, Vanozizakuma, Ramona, Sej.
Yeye tulifungua yake na kama inini, ndaka vakuma shingo, ndakuswera zuro, ndaka tenga zino, $100, ndika kuhudia kutinda kwa hivyo chenda kabata zino serisa nukuti, sugar chai chai yomuhusu ya kuita $7, sugar, to vapo mafuta. Roy ye kita $21 mo wose ne doktaro $21 mafuta kubikisa saka ndu dzei kuti an ordinary teacher ari kutandira $500 angatenga chi fungwa dzangu dzokuti kana vachitoda kupuwa mari in hard currency zvitori nane nekuti shuwa na mari mararamira acho hazvina kuita imagine kuti kufamba mazuva ano muZimbabwe kuchaiti kwakudhura kwakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe a distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10 saka ndiri kudzoka yaita vasikisi
apa inini
chenera kuti atambire in foreign currency I think zvingatove nani vanogona kuwana or something
ehe imimi munobata mabasa api emaoko.
Ikozi ndo ngori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here, muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here, zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura yakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi ida kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasa kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzipa neanyone ari muhurumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizel nekuti somaonero angu ini diesel nepetro zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvaita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taurezve
friend yangu shamari yangu yakaita accident ari kubhindura And the condition is the condition of the Bindura and Ida $150.
Mm-hmm.
You couldn't say it could be $150. I couldn't attend the funeral because the Singapore is able to pay money for transport.
Mm-hmm.
And imagine with the Chiman Chiris Noti, Munofana Chemana or Chema, Mufara Nanofara. I failed to attend his funeral.
Mm-hmm.
Not because of the singer, but because of the situation and the singer being good. A pana panda, $300, you can find the
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo tinokutendai mukoma kune kupinda muchirongwa chedu uyezve ne kutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu, asi daita igorawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special matisha nekuti matisha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika.
Mm-hmm.
Kuti tikwanise kurarama tikwanise kudini zvinobva mumaoko amatisha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwana mari matisha akwanise kuinda kutambira mari gavata of $200.
Mm-hmm. Aiwa.
Kuti mari yakawanda kuvatambisa $200 kana $150 varibuda kurarama.
Aiwa, tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka. We're hearing there, Gibbs, from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
It's so really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunja Ndlovu.
Hey,
niya pila, Mr. Tuwe, njani kwa. Niya pila, akutu utuwe na uwana njani kwa za kalesi mbapu.
Hey, Mr. Tuwe, napana kunzi ma esi ngeza sazu kuti abantu na vezi mbapu wa uonani, mshaveni. Watu wake pela, u government wa sezi mbapu ya kumbulu ungena wababu umnangakwa, maenge, nembuswe. Kwa kunga atige uza chincha ama achawe nzisi inkwa. Kodwa manje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile hamba amazwe namazwe thathathuyo sengekhe ekhaya kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholile kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu abeZimbabwe okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokuhlana sithala uvalo ukuthi manje sizatofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzani kodwa kulungiswa njani konke lokho kuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu bengangizwa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamacembu lawana aphetheyo kakhulu iMDC nezanPF abayeke ukulwa ngoba napa balwela khona kusuka kuchaphakezele lathi ngase singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC neBSK basiphethe lapho uthi hawu okay uthi uyabuza thina siyavala la and mabevala lapha uhlupheka laba bantu and then unsinyolo lwana olufakiweyo echeleza ama-sanctions la khona umnankazo amthinti or abaholi bezanPF abathinti lana athinta thina napho ngoba manjela isikishaya abadala laba ma efuni ithink uyakwazi ukusiwota loba eMozambique loba e-UK.
Hayi, siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu, uphosela ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa, siyacela ukuthi siyekelani ukulwa. Njalo phethele siyovala zonke lezi zinto lezo, makavule abantu beZimbabwe nabo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aloba ubaba umnankagwa akalama ulama sanctions lawa onawo maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha besemkhipha sithi indoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho-ke phuma-ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazokuyehluleka noba kumbe vele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqa asazi.
Hayi, siyabonga kakhulu Ndlovu, ungathela kusasa baba. Yes, so that is Mr. Msunduzo Ndlovu. He's saying that, you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Ngamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon Muramba Kudirwa. Arikuti iye ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa tafianza watching you from Johannesburg. Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi Courtney tinokutendai simba rashe chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka noti zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva edu Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nasi. Prosper Machizera hanzi ndinonzi Prosper Machizera please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita very soon Muramba Kudirwa. I'm watching you from Chipinge. Saka thank you so much. We've got people watching us all the way from Chipinge, vamwe vari kuJohannesburg, vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare. Over to you, Gibbs.
Yes, yeah, so kulo baba ke umthandeni Ngobisi Chibale. So uti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikosi kubona kuphela. Then Martin Frank Samamo uti mfonelani Samamo sakuzama kona poke mfowethu uthuli Masoka uti yebantu loko kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe le South Africa vela kukhambelani konke lokho. Kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios. Abayeke ukudlala ngabantu. Yiko lokho okwenza ukuthi lizwe lingalungi. UDenzel Dube uti ngikhona Stephen Dube. Kuzobuya ke uTendai Mashonga uti ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uti siyalizwa Dube kahle kahle. I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uti ye lokho ngikhona khona Stephen. Makona ina vanchukula?
Saka tudokutenda vese, pane vamwe vambotinyorera, tisati taisa chirongwa ichi, pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tunokutenda Max Matongwa, ni Laxmo Mangwiro, vese vambotinyorera pataisa posti edu, Simbarashe Taone Shiri. Tichange tuku kufonera imangwana chende ramberi nechirongwa ichi, chitaura pa Let's Talk, ngati kurukurei, chatino kupakurei nechipiri, saka tosanga na ipapo, titau, tichende ramberi, richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gibbs.
Yes, uzabona ke umtakatixo bayana uti hey kuzima sivili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke uNaison Dube uti bond not hilo elibangela konke lokho kuhlupa abantu beZimbabwe. Kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu. ZANU-PF hashtag must fall. So ke ngawuka ulikhona uyaphendula khonapho. Kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uti ngaphela bafowethu liyamfonela phela stalk. Kuzobuya ke uMcebisi Mthembo uti only ZANU-PF can enjoy this, not everyone. Untombi yakomnyati uMamdluli uti eBotswana khona ngale uti Dube ngicela limfonele manje isikhathi Duba Mdluli. So I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese vangavari pa Facebook page yedu ye VOA. Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator Pilif Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
Bye-bye. I'm marvelous Mshanga Nyahuye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.